manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vasvika pazana nemakumi nevaviri.
Kwekuti vapiwe mihoro yavo, masalaries avo ari maUS dollars, nekuti mari dzamihoro dzavari kupiwa dzichakwanisi kana kuraramisa mhuri dzavo, kana kuti vatenge hupfu, kana kutenga chokupfeka kutengera mwana wake chaii, havachakwanisi. Uyezve mari dzemabhazi havachakwanisi kubhadhara.
Vashandi vekanzuro yeHarare vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara kanzuro yagadzirisa zvichemo zvavo. Hurumende yekumbira dare redzimhosva kuti amai Beatrice Mutetwa vasamirire mutori wenhau Hope Chingono. Nyika dzemusadhiki dzotanga musangano wadzo wepagore nyika nhatu dzinoti Zimbabwe, Mozambique neDemocratic Republic of Congo dzakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vasvika pazana nemakumi nevaviri. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu gumi nevasere nezuro wakare. Pavanhu vakafa nezuro, vanhu gumi nevaviri ndeve muHarare. Vanhu makumi manomwe nevashanu kana kuti 75 ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Munomwe chete achinzi akabva kuSouth Africa ukuwo vanhu makumi manomwe nevana vari vanhu vagara vari munyika. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 4,893. Vanhu vachiri kurapwa vava zviuru zvitatu nezana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 3,151. Vapora munyika kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matanhatu nemakumi maviri kana kuti 1,620. Vashandi vezveutano mukanzuro yeHarare vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kana vasina kupiwa mari dzemihoro nemari yekunze, vachiti mari yemunyika yavari kupiwa iri kushaya simba zuva nezuva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Nurses Workers Union vasimba rashe James Tafirenyika vati vashanda vachakwanisi kuraramisa mhuri dzavo uye havana kana mari dzekufambisa kuti vaende kumabasa.
Kwekuti vapiwe mihoro yavo, masalaries avo ari maUS dollars, nekuti mari dzamihoro dzavari kupiwa dzichakwanisi kana kuraramisa mhuri dzavo, kana kuti vatenge hupfu, kana kutenga chokupfeka kutengera mwana wake chaii, havachakwanisi. Uyezve mari dzemabhazi havachakwanisi kubhadhara.
Mumwe mukoti wekanzuru vaCharles Manyarara vatiwo vanoda kutambiriswa mari dzavaipiwa muna 2018 madhora emuZimbabwe asati adzoka.
Isusu tiri kuti kuna employer wedu tiri kuda mari yataitambira in US dollars as at October 2018 ndo mari dzatoda kuti chii ratipe ndo mari dzinoita kuti tikwanise kurarama zvakanaka. Isusu contract yedu takaisaina ari maUS dollars, saka pakazochinjwa pakuzonzi mari dzakuchinjwa dzakunzi RTGS watwati, isusu tikuda kutedzera zvipa contract yedu yatakasaina nesirova Harare.
Vatafire nyika vatovo vashandi vari kugununguna zvakanyanya nekusavepo kwezvekushandisa pakudzivirira kuti vasatapurirwe neutachiona hwecoronavirus vari pamabasa.
Pabasa pane njodzi, pabasa pasingaite kuti mushandi anga achishandira asina zvikwanisiro, mushandi anogona kugara ari kumba. Saka iko zvino kutaurira kwatiri kuita ndekwekuti kubva musi wa 14 July vashandi veguta reHarare vanovaiwo mahealthcare workers, manurses kunyanya, vagere kumba.
Sezvo vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa, kanzura yeHarare yakavhara makirinika ayo 36, izvo zvasiya utano hweveruzhinji huri panjodzi. Vamwewo vachiti makirinika asara akavhurwa aya ari kure navo panguva ino kufamba munyika kuri kunetsa, sezvo nyika ichakavharwa senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vabvuma kuti makirinika ari kushanda pari zvino 6 chete, kubva pamakirinika anosvika 42 pamwe nezvipatara zviviri zviri pasi pekanzuro yeHarare. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vabvuma kuti vashandi vari kuda mari yemihoro nemari yekunze, vakati kanzuro ichiri kukurukura nezvenyaya iyi.
Vari kuti zvino mari yamunotipa haisi kukwana, kana ari mazidhora ari kusvika atopera. Vari kuti dai tawanawo mari inokwanisa kutenga mari yekunze, inokwanisa kutenga kana tazoti tapedzawo basa tinokwanisa kutenga chingwa zvimwe zvakadaro. Takakanzuro iri kuzvitarisa kungotiwo zvayo kanzuro yezvino haisati yatingati commitment kuti tichabhadhara nemaUS dollar, asi vari kuzvitarisa vari kura nekuti pese patinoenda tenge zvekutaura ndozvinyinyito zvinobva kuvashandi, saka tinodayira kuti vachadayira.
Vachonzi vatiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara, vakati shuviro yavo yekuti zvinhu zvigadzirisike pasati pave nekurasika kweupenyu kwakanyanya. Vatiwo kanzuro yawanawo vabatsiri vane chinangwa chekugadzirisa matambudziko evashandi kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Mapartner atinoshanda nawo hatikakwanisi kuvadoma zvedu nemazita, asi vari kuedzawo kuti vauye neyatinoti maincentive kuti vabatsire kuti vashandi vadzoke pabasa.
Vashandi vezveutano mukanzuro yeHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera, vachiti vanoda kuti vapiwe mihoro yakakodzera iri mumari yekunze uye kuti vapiwe zvikwanisiro kana vari pabasa. Zviri kuchemwa nevashandi vekanzuro ndizvo zviri kuchemwawo nevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende, avo vava nemazuva 50 vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mende nhasi yaisa chikumbiro mudare chekuti gweta remutori wenhau Hope Uchingono, amai Beatrice Mutetwa, vamiswe kumirira Chingono mudare ichivapomera mhosva yekunyora zviri kuitika mudare padande mutande reFacebook. Chikumbiro chaitwa nedare ichi chatadzisa kuti chikumbiro chaChingono chekuti atongwe achibva kumba kwake chinzwikwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Muchuchisi panyaya iri kupomerwa Chingono, vawisi pamabhaudhi vachadzisa kuti chikumbiro chaChingono chekuti atongwa achibva kumba chienderere mberi nekunzwikwa mudare nhasi mushure mekuisa chikumbiro chekuti amai Mutetwa vamiswe kuve gweta panyaya yaChingono. Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, vamabhaudhi vaudza dare kuti amai Mutetwa vakanyora papeji repadande mutande reFacebook rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law mashoko ane chekuita nezviri kuitika mudare panyaya yaChingono, iyo nyaya isati yapera, zvavati zvinokanganisa kufambiswa kwenyaya mata. Asi amai Mutetwa varamba mashoko aya vachiti peji iri havasiwo vanorinyora, vachiti peji iri rakagadzirwa nemutori wenhau weBoston Videos wekuAmerica Lori Conway, uyo akaita firimu pamusoro pebasa ravo. Izvi zvatsinirwa naChingono paatora chituru cheufakazi achiti ndiye mumwe akabatsira mukuitwa kwefirimu iri, uye amai Mutetwa havangapiwe mhosva isinei navo. Chingono aenderera mberi achiti hurumende haina kuita tsvagiridzo yakakwana kuti peji iri nderani Mbani, achiti hurumende yaifanira kunge yakaita tsvagiridzo yakakwana isati yaunza nyaya iyi kudare. Chingono audza dare kuti chikumbiro chaitwa nehurumende ichi chikumbiro chisina musoro, uye chikumbiro chaitirwa kuti nyaya yake inonoke kufamba mudare. Achiti zvaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti haasi kuwaniswa mukana wekuti nyaya yake inzwikwe mune zvakanaka kana kuti fair hearing. Amai Mutetwa vaudza udare kuti mapurisa anga akapakatira zvombo aswera ari pamahofisi avo, vachiti zvave pachena kuti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuvhiringidza kufamba kwenyaya yaChingono. Izvinoteverawo ufakazi hwapihwa mudare nerimwe gweta raChingono vaGift Mtisi, avo vati vamabhaudhi vambavabvunza nyaya iyi isati yapinda mudare kuti vanozokwanisa here kumirira Chingono kana Mai Mutetwa vasipo. VaMtisi vati mashoko avamabhaudhi aya anoratidza kuti hurumende pane zvayakaronga kuti ivhiringidza Mai Mutetwa kuita basa ravo panyaya yaChingono. Zvaitika mudare zvatsinirwa nerimwe gweta raChingono muzvare Roslyn Hanzi, vanove zvakare mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zvaitika mudare muzuva ranhasi ndezvekuti muchuchusi akumbira mutongi kuti vabvise gweta riri kutungamirira makweta ari kubatsira hopo Chingono munyaya yake yakasungirwa iyi. Vachiti ivo gweta riri kutungamirira makweta pane zvakanyorwa paFacebook page yakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law. Zviri kutaura nyaya iyi iri kuitika mucourt. Saka vanga vachikumbira mutongi kuti gweta riri kutungamira makweta ribviswe ipapo.
Chingono audza udare kuti chikumbiro chehurumende ichi chinotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo dzekumirirwa negweta raanenge azvisarudzira, izvo zvatsinirwa namuzvare Hanzi.
Mubumbiro remitemo rinoti munhu wese anenge asungwa ane kodzero yekusarudza gweta raanenge achida kuti rimumirire.
Mutongi wedare Vangoni Nduna vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana, apo Chingono akatarisirwa kuenderera mberi achipa hufakazi panyaya iri kupomerwa Mai Mutetwa iyi. Chingono akaita zvidzidzo zvake zvekutora nhau paHarare Polytechnic, akamboshandira kambani yaiDinda Horizon Magazine bepanhau reSunday Mail achinyora zvemimhanzi ndokuzowana rubatsiro rwekubhadharirwa mari yedzidzo paSpecial Evening Scholarship, kwaakanowana degree remasters rezvekutorwa kwenhau kuCity University kuLondon. Chingono uyo akazopindawo mune zvemafirimu enhau kana kuti madhokumentari akazocherechedzwa mushure mekuita dhokumentari rezvechirwere cheHIV and AIDS rakakunda mamwe madhokumentari ose muAfrica mumakwikwi aitungamirwa neCNN. Muna 2010, Chingono akanga ari paHarvard University pasi pechirongwa che2010 Nieman Fellow. Chingono, uyo akasungwa musi wa20 Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati padande mutande rake reTwitter. Mune imwewo nyaya iri mumatare, mumiriri weHarare West muParamende, muzvare Johanna Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vambenge vapiwa magwaro ekuti vasungwe mushure mekunge vatadza kumira mudare pavashevedzerwa mazita avo katatu vasipo. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vazokanzurisa magwaro aya ndokuudza Studio 7 kuti hurumende yanga yakanganisa mapepa pamhosva dziri kupomerwa vatatu ava, zvaita kuti ivhiringidzike. Vatatu ava vanzi nedare vadzoke kudare musi wa26 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro kumasvingo Justice Neville Wamambo varamba kutambira chikumbiro chakanzura weMDC Alliance kumasvingo vaGodfrey Kuraone chekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vati vaKuraone avo vanova zvemurongo wemusangano wevechidiki muMDC Alliance vadzoserwa kuti rongo zvichitevera kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso.
Tiri kudare redzimhosva nhasi before Justice Wamambo. Dare redzimhosva raramba chikumbiro chatati nacho chokutaiwa mutongi wedare repasi wakaresha paakaramba kupa vaKuraone. Vakaramba kutendera vaKuraone kubhadhara chibatiso. Saka vaKuraone vanofesa mhosva dzatingati mbiri dzavanopomerwa inonzi criminal nuisance. Iyo yavanoti kwanzi yavanonzi vaiimba kambo vakasekuleta kambo vachiimba pavidio kuti kana tabvumirwa na baba kupisa munangagwa echavanhu rohondo then yechipiri vanonzi vakaenda kumashawa vakando isa matombo muroti nokupisa mataya ndomhosva dzavanonzi dzavanopomedzerwa.
Vamureri vati mutongi wedare aramba chikumbiro ichi achiti vakurawo nevakapara mhosva yakafanana neimwe yavanayo iri mudare apo vakambopuhwa mukana wokutongwa vachibva kumba. Vati vachataura navakurawo nekuti vakumbire dare ritange kutonga mhosva dzavo nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati havasi kufara nemutongo wapihwa nedare.
Zvabuda pamutongo waitwa naJustice Wamambo unokumasvingo hazvina kutibata zvakanaka semushawe masvingo MDC Alliance nokuti mhosva inopemhenzerwa vakurawone imhosva tokotoko.
Mukuru musangana rekodzero dzevanhu reMen 365 vatatenda Baloyi vatiwo dare rachikora kodzero dzavakurawone nekuvanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Tinotoshamisika nazvo isusu nokuti tinoona kuti ava ndikanzila anomirira vanhu uyezve hatinyatsi kunzwisisa kuti mhosva yacho yakapara ndei, but tiri kushamisika kuti munhu atova ne 2 weeks achingori kuseri uyezve tinonzwa kuti haasi kutonzwa zvakanaka. Sazvino zvinotova zvinototirwadzawo pachedu because tinenge tichifira kuti munhu kodzero dzake dzinofanira kuremekedzwa uyezve atofanira kuti tinzwisise kuti nyaya yacho yaari kumbopomedzerwa ndei because nyaya yacho hatisi kutoinzwisisa kuti ndei. Saka tinoti kodzero dzake ngadziremekedzwewo, ngaatongwe ake achibva kumba pane kuti aramba achigara ari kuseri ku pane mhosva isinganzwisisi kuti ndei.
Vakurawone vanotarisirwa kudzoka mudare redzimhosva remasvingo magistrate mangwana panyaya yavo yekutanga iyo yavakanyomba mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuondonga nyika. Vakurawone vakasungwa musi wa31 July mumasvingo vachipomerwa mhosva yekuratidzira uye kutuka vaMnangagwa. Mune imwewo nyaya, kanzuri yeguta remasvingo inoti yaomerwa zvakare nekuita basa rayo zvizere nenyaya yekushayikwa kwemafuta emotokari izvo zviri kuita kuti itadze kutakura marara nemamwe mabasa akakosha. Meya weguta vakore nemaboke vati kushayikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo izvo zviri kupa kuti vagare vachinyunyuta.
Challenge yatinayo se-City of Masvingo panyaya yeservice delivery kunyaya kutikanganisa inyaya yekushayikwa kwefuel. Maservice station mazhinji ari muno Masvingo ari kuda kuti timabhadhare fuel in foreign currency. Asi challenge yatinayo seguta foreign currency iri kutinetsa kuwana nokuti kuti tiwane kutenga fuel inondotakura marara kana kuatenda to some of the issues the service delivery zvinenge zvichida kuti tinowana mari yacho totopuwa mari yachona nevagari.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira ravagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance muzvare rinombidzai magrupi ravati kanzu inofanira kuona kuti yagadzira dambudziko rekufambiswa kwebasa izvo zviri kuita kuti vagari vaomerwe neupenyu. Vagari vakawanda vari kuchema-chema zvikuru vachiti kusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura pamwe nekutadza kugadzirisa kwepombi dzesuweji dzinenge dzadhuka kunogona kuwedzera kuparara kwezvirwere zvakawanda kusanganisira chirwere checovid-19 mudhorobha. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Musangano wemakurukota weSunday Council of Ministers watanga nhasi uchiitirwa padande mutande nekuda kwechirwere checovid-19 pamberi pemusangano wevatungamiri wenyika dzemusadic uyo uri kutanga nemuvhuro. Musangano uyu unoitwa panguva iyo nyika dzakaita seZimbabwe, Mozambique neDemocratic Republic of Congo dzakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga, kupamba nekuita kafiramberi vanoonekwa sevanoipikisa. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemuvhuro vakatumira nhumwa dzavo kuti dzinonzwa pamusoro pematambudziko aya, asi nhumwa idzi dzakangosangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chete dzichisiya vanopikisa vedzisvondo pamwe nevemasangano akazvimirira sezvaitarisirwa nevakawanda. Mozambique iri muhondo yakasimba nechikwata chevanopfurikidza mwero cheAlusuna waJamaa icho chakarerekera kuchitendero chechiIslam. Chikwata ichi chinonzi nhasi chatora guta riri kumahombekombe kwenyanza reMosimboa da Praia mushure mekukurira mauto ehurumende. DRC ine hondowo mumatunhu anoti Kivu neIturi uko vapanduki vanonzi vari kuuraya vagari veko. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika musadiki dziine matambudziko, vanotarisira kuti makurukota ari kusangana aya achaisa nyaya yeZimbabwe pamusoro-soro penhaurwa yemusangano wevatungamiri wenyika dzeSADC. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamusangano uriko wemakurukota enyika dziri kuchamhembe dzeSADC, tinotarisira kuti pavanoumba hwaro hwezvichakurukurwa nevatungamiri venyika, vachatsveta pamusoro-soro nyaya yedambudziko remuZimbabwe, nyaya yekushushikana kwemhuri yeZimbabwe, nyaya yekuti SADC ingabatsira nenzira dzipi kuti ipedze nhamo iri muZimbabwe. Tichirangarira kuti hakasi kekutanga SADC ichipindira, ichibatsira, ichitsvagurudza kuti ingayamura sei Zimbabwe, tinoziva kuti mugore ra-2007 pakarohwa vemushakabvu vatsvangirai nevamwe vaonana vamadhuku, pakabva patanga hwaro hweSADC hwekubatsira kuyananisa nekutsvaga nzira yekupedza nhamo dzemuZimbabwe. Zvakazosaka pazova neyakazonzi Global Political Agreement yemuna 2008, zvichizobudisa Government of National Unity, hurumende yemubatanidzwa, yemuna 2009. Saka izvi tinozvitarisa kuti SADC ichaitawo saizvozvo, nekuti iko zvino nyika yeZimbabwe iri panyanga dzamushore, iri panguva yakaomesesa.
Asika vamavhinga, Zimbabwe haisiri yega nyika iri muSADC ine matambudziko. Kune DRC neMozambique.
Mozambique yatambura nenyaya yematororo kumaodzanyemba kwenyika. Iyoyo nyaya inofanira kuti izeyewe, zvisingareve kuti yeZimbabwe inenge yoiswa parutivi dzese dzinofanira kuti dzibatwe. Zvakarewo nezviri kuitika kuDRC, kuCongo, zvinofanira kuti zvionekwe, nekuti kwese kune matambudziko kunofanira kuti kuwanikwe nzira yekupedza matambudziko iwaya. Dambudziko riripo nderekuti tinoziva kuti mutungamiri weMozambique ndiachange ava kutora chigaro kuSADC, uyezvo achida rubatsiro zvichida rwemauto kubva kuZimbabwe nekune dzimwe nyika. Ngazvisazoita izvo kuti nyaya yekuda rubatsiro kuMozambique idzime kukosha kwenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzinoda kugadziriswawo nesangano reSADC.
Pane vamwewo vamavhinga vari kuchema kuti SADC isangano rinobata Zimbabwe sezai, havaoni paine zvinobuda. Imi munoti
hongu ichokwadi panga paine dzinyekenyeke kudivi reSADC pakubata nyaya yeZimbabwe, zvimwe zvacho zvichikonzerwawo nekuti Zimbabwe inenge ine zvigaro muSADC. Asi tiri kuti kunyange zvakadaro, SADC ngaiedze nepainogona pese kuti ione kuti pese pane dambudziko ngapagadziriswe, zvisinei nekuti nyika ingava nechigaro kana kuti kwete.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuBritain. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutama kwemhuka kunoitika pagore rega rega muKenya neTanzania kunokwezva vashanyi vakawanda, izvo zvinosanganisirawo vanhu vanotengesa zvinhu zvavo kuvashanyi ava. Asi nekuda kwechirwere cheCovid-19, uwandu hwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika wadzikisa bhizimusi revanotengesa ava zvakanyanya, zvokuti vanorarama nekutengesa zvinhu zvavo kuvashanyi vava kutambura. Kuvharwa kwenyika pamwe nekufamba nepamusana pechirwere cheCovid-19 kuri kupatsanura vadikani avo vasati varoorana. Asi urongwa hutsva hunodaidzwa nerekuti Love is not Tourism hune tarisiro yekuti vadanani ava vange vari pamwe chete. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, izvo zvakapa kuti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumire nhumwa dzavo kuHarare, idzo dzakaguma dzosangana chete nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, kunyange dzaifanirwa kusanganawo nevanopikisa. Asi munyika hamuna kuwirirana panyaya yekuti matambudziko apfunya chisero angagadziriswa sei. Vamwe vanoti zvinotoda mutongi gava wekunze, asi vamwe vachiti vana veZimbabwe vanofanira kutaurirana voga vachishandisa magungano akaita sePollard. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance waClifford Slachwayo, pamwe nemutauriri weNational Constitutional Assembly iyo iri muPoland vamadokuchiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Chinhu chakakosha ndechekuti vateereri vazive kuti Poland yakanangana nechi uye chii chakaita kuti Poland dzenge iripo. Semaziro atinoita isusu kuNCA tiri kuPoland. Poland iripo kuti kana pane anenge ane pfungwa dzake dzaanadzo abatsirane nehurumende iripo nekutaura pfungwa idzodzo. Kana kuri kuti pfungwa idzi dzinokwanisa kubatsira munhuwo zvake ari munyika. Saka ndofunga kuti pfungwa yacho iyoyo haina kuipa uye kuti ndizvo zvagara zviri kuitika kuPoland kuti anenge ane zvaanenge achidawo anoona kuti no pakati dai pafambiswa sezvizvi kana kuti dai pafambiswa sezvakati otaura pfungwa dzake. Asi kuti izvi hazizvo zvinochinja kuti hurumende iripo ndeyeZANU-PF. Saka Poland kana ichinge yapa pfungwa dzayo zviri kuhurumende yeZANU-PF kuti inenge ichida kutambira pfungwa idzodzo here kana kuti haidi kutambira pfungwa idzodzo. Ndikapa muenzaniso sepanga paitika zveamendment 2 zvekuamendwa kweconstitution. Poland yakatoungana ikataura kuti aiwa dai hurumende yambomira kuita zvemaamendments iyoyo kuitira kuti vanhu vese vane maamendments avanoda kuitawo vagozonge vachikwanisa kuri kuzviitawo izvi. Saka izvi hazvina kutotererwa. Ndosaka tichiona kuti ZANU-PF hurumende iri kuramba ichidi ichindirira mberi nekuita zvemaamendments izvozvo.
Vahlatyo vayopinda itinzwe.
Mhuka inonzi Poland ibandika kana kuti ibazi reZANU-PF musanganiswa wemapati anotenderana kuti vakabira maelections navamunangagwa. So ndo Poland zvarinobatsira bandika racho reZANU-PF rakangofanana nemain party yacho yeZANU-PF kuti ivangoripo pazanyika. Nyaya iripo ndeyekuti vachamisa president vanhu vakasarudzwa nevanhu napresident vakaiswa neConcord. Ndo vanofanira kugara pasi vokurukura matambudziko eZimbabwe votenderana kuti tofambisa sei nyika kubva patiri kuenda mberi. Saka isu semDC Alliance takatiri clear kuti hatisi kuzopinda mubandika irere rarongwa neZANU-PF. ZANU-PF is the problem. Saka haingarongi zvinhu iri unofanira kutogadziriswa. Saka zvinonga zvinofanira kunge zvine mutongi gava. Mutongi gava asina kwakarerekera. Mutongi gava ndiye anofanira kudeedzera mapato ese ane gakava. Apa gakava riri pakati peMDC Alliance, President Nelson Chamisa na Emmerson Mnangagwa wabato reZANU-PF.
Pindura itinzwe vachivasa, hanzi gakava riri pakati pavachamisa navamunangagwa. Ko imi munodei pahuku yemweni?
Ya chikuru chingada kuti chinzwisiswe navahlatyo vayo neMDC Alliance yavanomirira ndezvekuti muZimbabwe mune mapolitical parties akawanda. Mapolitical party ingori muZimbabwe haisi MDC Alliance chete. Saka pakadanwa Poland paya paya, mamwe mapato ari kuPoland mapato akaona zvakakodzera kuti ange ari ikoko, anoona sokuti zvinobatsira kuti anga achipa pfungwa dzavo kuti nyika inge ichindira mberi. Asiwo hapana chakashata kune mamwe mapolitical party akaita seMDC Alliance ti vatiiwa havanei nezviri kuitika ikoko kana kuti havadi kunge vari ikoko. Ikodzero yavo kuti vange vasiri kwavanenge vasingadi kuti vange vari. Asi chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti bato reMDC Alliance risiri kuPoland, ritori kuParliament kwariri neZANU-PF.
Peta itinzwe vahlatywa yanzi muri kuti kunzungu nekunyimo muri kumboti vanhu vafanira kugara pasi neZANU-PF asi sei muri kuParliament nebato iri?
Ichokwadi, kuParliament kunoendwa nevanhu vanenge vakahwina maelections, vanenge vasarudzwa nevanhu kumaconstituents kwavo. Parliament is a constitutional board rakatoiswa neconstitution yeZimbabwe. Saka ndosaka muchitoona tiri kuParliament. Inyaya yekuti vanhu veZimbabwe kumaconstituencies kwatakahwina uko vakasarudza bato reMDC Alliance. Ndosaka tiri kuParliament.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance waClifford Hlatyiwayo. Manzwa zvakare kubva kune mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadokuchivasa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.viewshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA.